Ini ndini Marvelous Mplanganya huye ndichiti hei no misoro ya nauzedu zanasi chitatu ndira 30, 2019. Nyaya yekuchikorwa kwekodzero dzevanhu nemapurisa nemauto inochiriridza muparamende pakati penhengo dzezano PF nedze MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Zano PF ichiti icharamba ichisunga vose vari kukonzeresa mirijonga. Mumiriri wekuwadzana East muparamende vaCharlton Wende vanopotera kuNamibia vachityira upenyu hwavo. VaWende vakakumbira hurumende yeNamibia kuti ivachengetedze zvichitevera kwavanoti kuda kupambwa nevanhu vasiri kuzivikanwa kuti ndivanani kwakare kuNamibia. Mapato madiki anosanganisira MDC inotungamirwa naMuzvare Thokozani Kupe, People's Democratic Party inotungamirwa naAmai Lucia Mativenga nemamwe anobuda neurongwa wekunoita nauriranu nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa senzira yekugadzirisa mvonga mupopoto iri munyika. Murongi wemisangano muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaAmos Chibaya vanomiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende yakagadzwa zviri pamutemo. Vachibaya vakasungwa zvakare nezuro mushure mokubvisiswa mari yechibatiso paimwe mhosva yavari kupomerwa. Muchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nezvisvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, nhasi tiri kutarisa zviri kuitika kuzvisvarwa zveZimbabwe zviri kupotera kunze kwenyika zvichitiza mirizhonga iri kuitika munyika. Muchirongwa cheLivetalk Diaspora Forum na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitika kuzvisvarwa zveZimbabwe zviri kutiza mirizhonga iri kuitika munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 p.m. pamasaisa yanoti 909 a.m., 4930-6040 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909 a.m. 4930-7270 ne-9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.